Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kurume 2021. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwave kukwira zvekare.
Saka tichaenda kumatare tinorwisana nemutemo uyu kuti ubviswe mumabhuku ane chekuita nezvemutemo yemuZimbabwe.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti acharamba achirwira kodzero dzevanhu vekuchilonga kuitira kuti vasatorerwa minda yavo nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania Amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kutoreswa mhiko kwavakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kubata nechirwere cheCOVID-19 munyika hwave kukwira zvekare kunyange hazvo vanhu vave kubayiwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Uwandu hwevanhu vange vave kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwange hwadzika zvakanyanya kupera kwemwedzi wapera, zvekuti pazuva painge pave kubatwa vanhu vari pasi pemakumi mana, ukuwo vange vachifa vange vave vashoma. Izvo zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhure nyika iyo yainge yavharwa kubva muna ndira. Asi mumazuva mashoma apfuura vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vave kudarika makumi mana pazuva. Chiremba ari kuyamura kurwiswa kwechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland and West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vanoti izvi hazvishamise nekuda kwekuvhurwa kwenyika, izvo zvave kuita kuti vanhu vafambe fambe zvakanyanya.
Ikoro nekavhurwa, saka vanhu vanenge vachimutsa pepe vachisangana vachienda kumashoko.
Asi Dr. Mudzengerere vanoti kukwira kwehuwandu uhu ndekwechinguva chidiki sezvo vanhu vave kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere
cheCOVID-19.
Izvi zvinotsigirwa nevaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera, avanoti vanhu vakawanda havachatevedzeri mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kubva zvakavhurwa nyika.
Chikonzero chikuru chingange chichicontributa panyaya yekuwedzera kwemacases inyaya yekuti takavhura ikonomi yedu. Kuvhura kweikonomi kune matambudziko akuneana akafanana nokuti izvo vanhu vakufamba-famba. Nyange izvo tichine mamamezures aripo panzvimbo ekuti vanhu ngavarege kuungana vakawanda, kumariro vanhu ngavarege kuungana vakawanda, tiri kulimita ku30. Vanhu ngavagara vakapfeka mamaski, nyaya yesocial distancing. Asi zvese izvozvo hazvisi kunatsa kutevedzerwa. Tiri kuona mariro yedu kuti ari kuungana vanhu vakawandisa, vamwe vari kufamba vasina kupfeka mamaski. Mamezures ese esocial distancing vanhu vaita kunge vakurura varasa uko.
Vanoti hurumende inofanirwa kuramba ichikurudzira kuti vanhu vaongororwe pamwe nekutsaura vose vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19 sezvo chirwere ichi chisati chapera.
Tikurudzira hurumende kuti ngatiwedzerei testa nokuisolate vanhu. Chirwere hachisati chapera ichi. Hatidi kubatikidza kumbonyikidzwa nacho futi zvinotakariva.
Mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti kubva zvanyevenuswa mitemo yekuvharwa kwenyika vanhu vachatevedzere mitemo yeCOVID-19.
Kubva zvanyevenuswa maCOVID-19 lockdown guidelines kana kuti marestrictions tiri kuona kuti veruzhinji vave kuita madiro ajojina vanhu havachatombotevedzera maguidelines ayo akatarwa neWHO ayo akatarwa zvekare nebazi rezveutano remuno muZimbabwe saka ndizvo zvezvimwe zviri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 urambe huchikwira.
Tauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti vanhu vave kuvarayirwa nekudaro vanokurudzira kuti vanhu vatevedzere mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Tinokurudzira vanhu vasavarayirwe varambe vachiita zvakasungirwa kuti zvinge zvichiitwa nehurumende uye neWHO. Tinokuti vanhu ngavanobayiwa, right?
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mana nemumwe chete vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu vabayiwa nhomba kusvika kupera kwezuva ranezuro vave zviuru makumi mana nechimwe chete nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa nehurumende rekushandura mutemo unobata minda yekumaruwa ichiisa minda iyi pasi peminda yehurumende kana kuti state land kuburikidza nemutemo westatutory instrument number 51 of 2021. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti kushandurwa kwemutemo uyu hakurevi kuti vagari vekuchilonga havachabviswe munzvimbo yavari kugara. Gweta rinoshanda nesangano iri vaObey Shava vanoti kuburikidza nemutemo uyu hurumende inogona kumuka mangwana ichibisa vagari ava munzvimbo dzavari kugara. VaShava vaudza Ray Choto weStudio 7 kuti semagweta ari kumirira vagari ava vacharwisa mumatare zviri kuitwa nehurumende nekuti vagari vechilonga vane kodzero dzokugara muminda yavakasiyirwa nemadziteteguru avo.
Ndinoona vanhu vakawanda vari kufara vachiti mutemo wakabviswa wainge waiswa kuti utorere vanhu vekuchilonga minda yavo. Asi ini ndinoti vakurumidza kufara, hapana chekupembera apa, nokuti mutemo uyu pawakabviswa hauna kubviswa nechinangwa chekuti vanhu vekuchilonga vasare vaine ivhu ravo. Musi wa26 February 2021 pane mumwe mutemo wakaiswa zvekare naPresident wakatora minda yese yekuchilonga, vakatora ivhu rese rekuchilonga vakati harisiri minda yecommunity, harisiri ivhu revagari vechilonga, rava yatinoti state land, rava ivhu rehurumende. Nekudaro chero zvavo mutemo munyuwani wakabviswa uyu, uyo wakasara uripo unongova dzvanyirira zvekare, ivhu harisisiri mumaoko avo, varasikirwa nevhu ravo vanhu vekuchilonga. Saka hapana chekufara, hapana chekupemberera.
Imi semagweta ari kumirira vanhu vekuchilonga ndaapi matanho amuchatora?
Chokutanga tiri kuti isusu ngatitarisei kuti tambosvika apa sei. Tasvika apa nokuda kwokuti pane mutemo watakatora watakagamuchidzwa nevapambe pfumi, mutemo unonzi Communal Land Act. Takaukopera mitemo yainzi Land Apportionment Act wakanga waiswa nehurumende yevadzvanyiriri, isu tikautora tikauita wedu. Saka semagweta anomirira kodzero dzevanhu tinoti mutemo uyu hatiudi, hauna nzvimbo, hauna ugaro mukati menyika yeZimbabwe yakasununguka. Mutemo unopa president masimba ekuti vaite zvavanoda nevhu revanhu vese vanogara kumaruwa. Saka tiri kuti mutemo uyoyo hausi kuenderana nebumbiro remutemo rakaunzwa mugore ra2013. Hausi kuenderana nekodzero dzevanhu dzakaunzwa nebumbiro remutemo uyoyo. Saka tichaenda kumatare tinorwisana nemutemo uyu kuti ubviswe mumabhuku ane chekuita nezvemitemo yemuZimbabwe.
Mati imi hurumende yakazodududza ichibvisa mutemo wokutanga, asi ikazopa zvakare mutemo wokuti minda iyoyi inge iri pasi pehurumende. Munganyatsojekesa kutizvo kana minda ichinge yanzi yapasi pehurumende, zvinorevei?
Zvoreva kuti ava vagari vechilonga havasisina kodzero dzavaimbova nadzo kudhara, nekuti minda iyi yaiva pasi pavo, yainzi minda yenharaunda, minda yecommunity. Asi zvayava pasi pehurumende kureva kuti hurumende inofuma musiwa ya ichichibudai ibvaipo tiri kuda kushanda neminda yedu semadiro atinoita, zvisinei nezvekuti zvine kodzero dzevanhu vekuchilonga. Saka vanhu vekuchilonga sekutaura kwatiri kuita right now vafanana nemaroja, muridzi wemba, muridzi wemunda, muridzi wenzvimbo. Hurumende inogona kuvadzinga any day, kana mangwana chaiwo vanogona kufuma vakadzingwa, kureva kuti havasisina kana kodzero zvadzo dzipi zvadzo pamusoro pevhu rekuchilonga.
Ivo vanhu vekuchilonga vari kutambira sei zviri kuitika izvi?
Pari zvino ndinoona kuti vanhu vachakaputirwa nechiutsi, vachakafukidzirwa nejira, vachiti ivo kubviswa kudududza kwakaitwa nehurumende zvoreva kuti vahwina. Pakuda kuti vachenjedzwe, vaudzwe kuti aiwa takabatwa kumeso, takapuwa neruoko rwerudyi tichitorerwa neruoko rweruboshwe, hapana chekupembera apa. Saka tirikufanira kugara pasi navo tivaudze kuti zvinorevei zvakaitwa nehurumende, tivatsanangurire kuti kodzero dzavo dzichakatyorwa, vachakatsikirirwa nanhasi. Pane mukana wekuti tiende kumatare edzimhosva tigadzirise nyaya dzavo idzodzi.
Zviri kuitika kuchilonga izvi zviri kuitikawo here kudzimwe nzvimbo dzemuZimbabwe?
Pari zvino mungadai pamwe makanzwa zvakamboitika pakatanga gore rino kunzvimbo yeuzumba maramba pfungwe. Kune kambani yakaenda koishita zvezvicherwa zvemining, ikambani yemachina, ikasvika ikatora minda ikoko. Ndinodavira kuti nyaya iyoyo handina kuzonzwa kuti yakagadziriswa zvakanaka, asi vagari veko vaitsutsumwa. Zvinotaridza izvo kuti izvi zvatiri kuona kuchilonga izvi zvinogona kuitika kumaruwa ese emuno muZimbabwe kana zvikasamiswa.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shaba vachitaura vari parunhare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata, asi gurukota reMasvingo avo tatadza kubata nhasi sezvo vanga vasingadairi foni yavo. Vakaudza bepanhau reHerald kuti hapana munhu achabviswa kuchilonga kuchiredzi, asi kuti vamwe vavo vashoma ndivo vachangosudurutswa munzvimbo dzavagere vopiwa nzvimbo itsva munzvimbo iyoyo yechilonga, kuitira kuti kambani yeDairy Den itange kuvaka muzinda wayo wekambani inogadzira mukaka munzvimbo iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko ekukorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kugadzwa kwavo semutungamiri wenyika iyi nezuro. Amai Hassan vatora chinzvimbo chevange vari mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli avo vakashaya zvondo rino. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaenderera mberi nekushanda nevanhu vemuTanzania sezvo iine hukama hwakatanga munguva yehondo yorusununguko. Vavimbisavo amai Hassan kushanda navo mudunhu reSadak. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaGolden Makusha vari muusungwa vari muchipatara mudunhu reMaryland zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukuvadza mudzimai wavo uye kuedza kuparadza imba pamwe neupenyu hwavo vachishandisa moto. Mapurisa emu Washington County anoti akaziva nezvenjodzi iyi mangwanani emusuwe China apo akawana musungwa uyu akarara pasi asingazivi zviri kuitika uye motikari mbiri dzaive mugaraji remotikari dzichibvira zvinotyisa. Mapurisa anoti akatakura musungwa uyu ndokumuendesa kuchipatara kuti anorapiwa maronda ekutsva kwaakaita. Ukuwo mudzimai wake akaendeswawo kuchipatara kuti anorapwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India neAmerica dzazvipira kushanda pamwe chete senzira yekusimbaradza ukama hwadzo. Izvi zvabuditswa mukushanya kwegurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin kuNew Delhi. Urwu rwendo rwekutanga rwemukuru mukuru muhurumende yava Joe Biden kushanyira India. Hurumende yava Biden iri kuita urongwa hwekuita madzisahwira ainogona kumira nawo mukupikisa zviri kuitwa neChina. India pachayo ine ukama neAmerica uye iri kushushikanawo nezviri kuitwa neChina. Sangano rinomirira zvido zvevatori venhau pasi rose reCommittee to Protect Journalists riri kukomekedza kuhurumende yemupakistan kuti iferefete zvakadzama kuurayiwa kwemutori wenhau munyika iyi Ajay Kumar Lalwani uye kusunga vanhu vakaita izvi. CPJ inoti Lalwani uyo anga ave nemakore makumi matatu nerimwe ekuberekwa akapfurwa ari mumba yekugerwa musoro nemusi wechitatu nevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani muguta resuku. Mutori wenhau uyu akazoshakira muchipatara nemusi wechina. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndima kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri kutepfenyura ndiri kumba. Ndiri muWashington pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutori wenhau akawanikwa iye achiva mumwe weavo vakatora nhomba yeSinopharm pachikamu chekutanga chekubayiwa nhomba yeCOVID-19.
Ini zita rangu ndinonzi Phyllis Kachere, ndiri mutori wenhau, ndiri muno muHarare.
Makabayiwa here nhomba uyezve zvakafamba sei?
Hongu ndakabayiwa nhomba ndatova nemasvondo akuda kutosvika pamatatu zvekuti rechipiri nhomba Jackson rechipiri ndikutondobayiwa museyemande unoyu. Asi mafambiro azvakaita zvakafamba pakuti pakadeedzerwa apa ndakabva tangoenda ndokusvika paendakabayirwa pa Wilkins tipakanga pasina kana vanhu takateta kumirira zvichitonzi maJackson achaenda kunotorwa nekuti anga achangobva mukusvika. Ndanga abva mukusvika achingasvika nezuro wacho zvikanzi amirirai maJackson ari kuuya. Takatomirira chinguva mumwe wangu adandi naye akatombotakusekuramwa kuti hazvina order isu ndokubva taramba zvetakamira maJackson ndokuuya. Inini ndinoteta Jackson pati mabayirwo atakaitwa takatanga tabvunza nesi vaiva kutitsanangurira munhu makamborwara chirwere chakadai here munorwara zvakadai here mune makore mangani chivachingotora history yangu. Vapedza ndobva zvanzi maakuchiita semaakubayiwa. Takamira kudai so ndichifunga kuti zvinorwadza ndakuda kutotarisa kuti ndione kuti ndakubayiwa sei. Vakanga votoburitsa tsono hazvina kana kumbondirwadza kana mbichana. Chabva ipapo ini ndaiexpecta nondandabva mukuverenga nekunzwa zvakawanda zvekunzi muJackson muchabva mazodai munozonzwa zvakati zvinozodi. Inini nhomba iyayi ndakana kumbonzwa pari zvino kusvikana nhasi uno hapana kana chandakambonzwa chekuratidza chakachinja mumiri mangu kana nemagariro kana maitiro angu zvokuti parizvino inini ndirikutomirira kuti ndiende kunobaiwa rechipiriri ndibva ndazvipedza.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutore nhomba iyi? Tinoona vazhinji vari kuzengurira vachiti nhomba iyi nyanya iyo iri kubva kuChina havasi kunyatsoziva zvikuru nepamusoro pezvayo.
Ndinoona sekuti nhomba yakabva kuChina iyi yakauya vanhu vari mukufunga zvakaipa kunyanya maererano nenhomba. Vazhinji vanoti havana kunzwa information yakakwana yezvekutestwa kwayo kana kuti yezvekugona kuita basa rayo. Patini ndinoona sekunge kuti nhomba dzese dziri kugadzirwa dzese idzi zhinji dzacho hapana nguva yekuti pambode kuti patestwe. Ini kana dai kana yanga iri kunzi vari kuda kutotestera pandiri ini ndaitosimudza ruoko, nekuti ndinoona sekuti nhomba iyi inotobatsira kudzivirira. Handifungi kuti vana Vice President Chiwenga vangabayiwe zvinouraya manesu madhokotera nohutekwatekwa hwavo kukura kwakaita madhokotera epapari renyatwa. Vakabayiwa vese vakamira miraini vachibayiwa vakazoburitsa mapicture avo vari pasocial media vachisa paTwitter paFacebook. Ini ndopandakavaonera ndopandakabva ndanyatsoita conviction yekuti no ichi chinhu hachiurayi, kana chichiuraya ndinoo ndinenge ndasvika nguva yekufa. Saka inini that conviction ndakaitora ndakasimbiswa nana chiremba vandakaona vachibayiwa. Ende nekuzovere ngoone kunzwisisa kuti aiwa inoshanda zvinoti iye zvine 79-80% coverage yayo. Indakaona sekunge zvitori nani kuti ndibayiwe kudzivirira ne 79-80% iyoyo. Ini nditori covered ndirikutoifarira. Saka inini kurudziro yangu ndototi kuvanhu vanhu ngavaende vanobayiwa. Zvekutora vachiteerera zvesocial media zvine vanhu vanenge vachinyepa vanotaura kwavasina kuswera vavachinyepera kuti hee munozomera nyanga, hee munozoita sei, munozomuka makwana makutaura chichaina, haa dzinongova nhorondo ngano dzega dzega. Vanhu ngavabayiwe zvitori nani kuti ubayiwe, ko kusiri kufande kupi?
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti vanhu vawanikwe ivo vachiwana vimbo nenhomba iyi?
Kufunga kwangu ndinofunga kuti hurumende yanga ichifanira kuti ishande nemapartners aya ainoshanda nayo vamwe vayo vanoibatsira vasiri muhurumende asi vanobatsiridza munyaya dzezveutano mukugadzira mameseji communication yakasimba kuburitsa mashoko kuendesa kunodzidzisa kuvanhu, kunodzidzisa kuvatungamiri vevanhu zvakadai kana kuti vakaenda pavillage kunodzidzisa makanzela acho, kunodzidzisa mavillage heads, kunodzidzisa nambuya nana sekuru utano kuti shoko ripararire. Nekuti chizhinji chiri kuuraya vanhu kuti vave nekakushora kwenhomba iyi ndechekuti havana information. Zvavari kungoverenga zvenhema zvavanoverenga zvichidarika nemumawhatsapp avo ndozvavanototora segospel truth. Nyamba hachisi chokwadi. Ivo woga vanhu munongoziva zvinongoita vanhu, pfungwa dzinongorerekeraka kune zviri negative ndo zvatoda kumhanyisa. Zviri positive vanhu havadi kufamba nazvo izvozvo. Saka ini ndinofunga kuti hurumende iri kufanira kutonyatsokwinya zvakanyanya kana zvichireva kuti vangatoengeja vamwe vekunze kuti vavabatsire kuparadzira shoko iri, kunyatsogadzira mamesages anonyatsosvika kuvanhu chaizvo nenguva zvakanyanyisa kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nenhomba izvi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakaziviswa nehurumende rekuda kurerutsa uwandu hwevasungwa vari kumajeri kuburikidza nekuregerera vamwe vasungwa vanenge vagara mumajeri kwechinguva chinoverengeka pamitongo yavo. Asi hurumende yakazivisawo kuti vasungwa vakapara mhosva dzakakomba havasi kuzopuwa mukana iwoyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyamupinga. Dr. Nyamupinga, takanzwa hurumende ichizivisa kuti ino hurongwa hwekuregerera vasungwa. Tinoziva kuti muzviitiko zvakadai vasungwa vechidzimai vakawanda vanowana mukana wekunge vachiregererwa vachienda kudzimba. Zvii zvamungataura pamusoro pedanho iri?
Chiitiko icho tinochitambira nemaoko maviri. Nekuti tikatarisa majere edu, holding capacity yavo vanhu vanofanirwa kunge vakatakura panguva imwe chete majeri yese ari muZimbabwe ari 46 i17,000. Mutaura kwatiri kuita iye zvino izvi mune vasungwa over 20,000, vamwe vane mhosva diki, vamwe vane mhosva dzakakurisisa. Saka chirongwa ichochi chikauya chinofanirwa kutarisa mhosva nemhosva yakaparwa nemunhu, kwete kungoti nemhondi dzese nemarepisi ese nevamwe vanhu vane unhumbu hwokuramba vachidzokera mujeri vachiba vachibira vanhu. Kwete izvozvo, tinoti vane mhoshawo dzinenge dzakati chenei, dzakati rerukei, ngavabuditswe mumajeri.
Mhosva dzamungati dzakati rerukei dzakaita sei, Dr. Nyamupinga?
Zvikuru tikatarisa mhosva dzekumadzimai ishoma, dzinoitwa nemadzimai dzinotyisa. Saka izvo tinotozvitambira.
Sesangano zvii zvamungabatsira nazvo ivo vasungwa vechidzimai vari kutarisirwa kubuda?
Tinoshanda navo kuvabatsiridza mubasa remaoko rekuzvikurudzira nokuvabatsira kuti vadzokere munharaunda dzavanenge vakabva. Isu iye zvino tine projekti yatiri kuita isusu inonzi Another Chance, inobatsira madzimai vanenge vabuda vaivai vari kushupikisisa zvikuru munzvimbo dzinoti Harare, Chitungwiza neMurewa. Madzimai ayo tiri kuvabatsira nekuita maprojekts ekurima atingati horticulture magarden. Tinovapa mbeu kana pasina pekuchera mvura, tovacheresera tsime vachidiridza vachiwana chekuita. Mari yavanowana ipapo imari yavo yekuramba vachivandudza chirongwa ichocho kwegore. Haizi mari inouya muhomwe yefembwisi, asi imari yekuvasusukidza kuti vasafunge kupara mhosva. Tine projekti zvakare yehowa. Tine madzimai atiri kushanda navo akabuda mujeri kuchitungisa vari kuita zvehowa, wanga wangokanganisika chete nekunaya kuita mvura. Tozoitawo futi zvekuchengeta huku, asi madzimai aya hatiaichengete ari mumwe mumwe. Tinoda kuti vaite zvikwata.
Tinoona kuti pavasungwa vari kumajeri kune vamwe vane vana nevamwe vakazvitakura. Zvii zvamungataurawo kuti vanhu ivavo vabatsirwe?
Vanhu ivavo tinenge tichida kuti vabatsirike. Vaye vakazvitakura vawanewo zvinhu zvakaita seskero, kuti vanoenda kuskero vachionekwa kuti zvavakatakura zvakamira sei, uyezve zvikuru nechekudya chavo. Nekumudzimai kana akazvitakura ane zvimwe zvaanoda kudya zvakasiyana nezvaanodya mazuva ese. Toendawo kuvana, madzimai ane vana zvinosiririsa kuona mwana achiperekedza amai kunopika jeri, iye mwana woiyeyo ndokuperekedza kwake. Anenge akutopika jeri raamai raasingatombozive kuti mhosva yacho ndeyei. Isu tinoti kazhinji vana kana vasvika pa24 months vachienda kana mumahomes, asi nekuoma kwakaita kunze nenyaya yecovid vana vanoramba vari pananani padana amai vavo.
Manga makateerera kuna Dr. Rita Nyamupinga, vanove mukuru wesangano reFemale Prisoners Support Trust, sangano rinoshanda nevasungwa vechidzimai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika hwave kukwira zvekare. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti acharamba achirwira kodzero dzevanhu vekuchilonga kuitira kuti vasatorerwa minda yavo nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza mutungamiri mutsva weTanzania Amai Samia Suluhu Hassan zvichitevera kutoreswa mhiko kwavakaitwa neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA.